Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya. Vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro neshaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMax Oshaminuka vati vagari vekumaruwa vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Zvishero zvedu zvizhinji inyaya yokuti makosti akudhura kuinda kwavanhu kundotora mabase certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvezvo uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda ne birth record kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee ndo matambudziko atinawewo.
Mumwe mugare vadhona kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora gwaro rekuberekwa kwemwana wavo nekuti vakasiyana nemudzimai wavo uyo vasingazivi kuti aripi nekuti mutema hautendedzi kuti mwana atoreswe magwaro pasina amai vake.
Ndokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate but kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti kungavapi ngavavepo. Mai vacho ndapedzisira vaona 23 years or so back, saka kuti nditi vari papi handizivi pavari. Kuhama dzavo kwandakaenda mai vacho vakashaika, stepfather vacho vakashaika, saka kuti ndizive kuti pananga vana marelatives acho ari pedo chaivo chaivo ari papi noti vanonzi kumusha kwavo chavo kwavanozvarwa ndekwagutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndii ndonotsvaga vanhu vekwamoyo vapi vacho noti senemo yangu yaishandisa ndimoyo, saka kuti ndii ndonovatsvaga njivatsvaga papi hazvina kuchipa zvese.
Ambuya Sibongile Masukumo vekumwe nezevati vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda Joni namai vana kudzoka. Ndakaenda ini vasipo baba namai vakatoda vabereki vavo, saka vabereki vacho handizivi ndonovawanepi. Havafoni, havatumiri. Mwana wadova grade 1 ana bhethi kuchikoro vangotoda bhethi. Ndoshaya ndodini mwana wakamuzvara 2011 ndopavakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasungu United Residents and Respairs Alliance kana kuti MURA vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti hachatoreki zvichinzi hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu haasiri kuzivikana kwaari. Saka vanopa magwara ekwa registrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakaenda mune vane umwe mubereki, zvinenge zvichivagozhera izvozvo. Vamwe ndo vakaenda kumhiri kunyanyanya tiri kunoku vanobva kunana Mwenezi kudhuze nekumabhodha kunana South Africa. Ivava vazhinji vavo vaita bhodha chambini vakanobara vana ari ikoko, zvinonetsa kuti vawanire vana magwaro.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko anosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwaro ayo sezviri pamutemo wenyika. Vachipawo humbowo kukomisheni, mukuru webasa muhofisi inopa vanhu magwaro mudunhu remasvingo amai Stembeni Chitsa vati vari kuzama nepavanogona napo kuti vanhu vaone magwaro nyore.
Provincial office kwoita madistrict 7 tozoita ma21 sub office.
We have a provincial office madistrict mangani?
Madistrict 7.
7 districts
and
21 sub offices.
Ari madistrict imomo yekuti vanhu vano vaitirwe nyore nokufamba. Uyeze tunaita mobile registration.
We also carry out what are called mobile registrations.
Patinenge tichienda pa doorsteps evanhu.
We actually move around to the doorsteps.
Yes, nezvi takapedzisira kuendako 2017 na 2018.
The last time that we did some door to door registrations was In August
2017 kusvika muna June 2018.
It was in 2017 up to June 2018.
Tinenge tichipinda ward yoga yoga.
We
chisama stations ipapo kuti vanhu vakwanise kuuya ipapo.
Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti gadzirise matambudziko arusangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.